Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I've just come here to cement it, so I can say that I'm acting like a cutter.
Ndauya kuzosimbaradza ukama hwenyika mberi idzi. Ndinokuvimbisai kuti ukama hwenyika idzi huchasimbiswa zvakanyanya. Tawirirana munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirana nezvimwe.
Mutungamiri wenyika yeTanzania vaJohn Magufuli vanoti vari kushanyira Zimbabwe nechinangwa chekusimbaradza ukama hwenyika yavo neZimbabwe.
VNGO Forum vari kushungurudzika zvikuru nekusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa masangano akazvimirira ega.
Masangano akazvimirira ega neanorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kusungwa kuri kuitwa nengo dzemasangano akazvimirira. Vakawanda vochema-chema zvikuru zvichitevera kutorwa kwezvinhu zvavo pamuganhu wenyika nevashandi veZimbabwe Revenue Authority. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum riri kushora zvikuru kusungwa kuri kuitwa nengo dzemasangano akazvimirira richiti dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya. Izvi zvinotevera kusungwa kwenhengo dzemasangano akazvimirira nomwe dzichipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende dzichinzi dzakaenda kumusangano wakaitwa kuMaldives waitaura nezvekuratidzira kusina mhirizhonga. Zimbabwe NGO Forum inotiwo mapepanhau akaita Sere Herald, Chronicle ne The Patriot arikushandiswa kuburitsa nhau dzemanyepo dzekuroverera mhosva vari mumasangano akazvimirira. Mapurisa ouya achisunga vanenge vadomwa mumapepa aya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapepanhau adomwa aya. Maitiro aya ashorwawo zvikuru nehurumende yeAmerica. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko padandemutande rawo reTwitter uchiti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedzera bumbiro remitemo nekuremekedza kodzero dzevanhu. America yatiwo vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo uye yakurudzira hurumende kuti ione kuti yabatanidza vanhu vemuZimbabwe kuti nyika ibudirire. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rashorawo zvikuru hurumende yeZimbabwe nekungosunga-sunga vanorwira kodzero dzevanhu ikakurudzira kuti vanhu ava vasunungurwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikama ibere.
VNGO Forum vari kushungurudzika zvikuru nekusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa masangano akazvimirira ega.
Asika mapurisa nemapepanhau akaita sana Herald nana Chronicle vari kupomera vanopikisa mhosva yekuti vari kuda kushanda nevekunze kuti vapidigure hurumende.
Nyaya idzi inyaya dzekusunganidza, hadzisi nyaya dziri pachokwadi. Ava vari kushungurudzwa havana mhosva dzavakapara nekuda kwekuti zvavari kuita mabasa emahuman rights organizations anosanganisira kupinda misangano yakasiyana-siyana. Asi dai changa chingori chiitiko chaitika kumunhu mumwe chete, kudata iti zveshua pane mhosva yakaparwa asi mukatarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya idzi anobuditsa yatinoti muchirungu a systematic approach by the state. Vanotanga kushandisa mapepa nawo kushoropodza mabasa emasangano akazvimirira zvikuru sei masangano ayo anoita basa rekudzivirira kodzero dzevanhu. Vapedzazvo vopedzisira vatumira mapurisa mukatarisa kunyangwe vasungwa ava pavakataura kudare masungirwo acho avakaitwa vamwe vacho vakaitwa yatinototi kunga vakaita sekupambwa vachitakurwa nemota dzisiri kuratidza kuti ndedzemapurisa. Vanhu vacho vakavasunga vasiri kuratidza kuti ndevemapurisa zvichireva kuti dzingori nyaya dzekusunganidza ende kwadziri kuenda kunooneka vanongovashungurudza vavavharira vavanyima bheu and then vongozoregedzwa.
Saka imisi masangano akazvimirira mune hurongwawo here hwekuti mutaure nemasangano akaita sana SADC kana AU kana United Nations nezvenyaya?
Hurongwawo hwagara huripo. Iyi inyaya yatinogara tichiita nguva nenguva nekuda kwekuti ibasa redu kutarisa mashandiro anoita hurumende kuti dzisatyore kodzero dzevanhu. Saka nzira dzatinoshandisa, tinoshandisa matare edzimhosva muno muZimbabwe kana kodzero dzevanhu dzichinge dzatyorwa. Asiwo zvekare tinoita maappeals kumaregional organizations. Mukatarisa statement yaturwa nhasi inotaura kutyorwa kwechibvumirano chinonzi icho African Charter on Human and People's Rights, zvichireva kuti sangano reAfrican Union nereAfrican Commission vanofanirwa kunge vachitoshungurudzikawo sekushungurudzika kwatiri kuita nekuda kwenhau idzi. Hazvigumire muAfrica chete, zvinosvika kunyange kunana United Nations. Tofunga masvondo apfuura makanzwa hurumende ichirovabembera kuti takakoka vekuUnited Nations kuti vaone kuti tinoremekedza kodzero dzevanhu, asi vapedza kudero kana kwavira vakuenda vakunoshonyorera kodzero dzevanhu. Saka izvi ndo zvatinenge tichida kuti zvibudiswe pachena.
Mukuru weZimbabwe Human Rights and Your Forum vadzikamai Bere vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havangataure nezvekusungwa kwevanhu vanomwe ava nekuti nyaya dzavo dzichiri mumatare, asi vati mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo pari kutyirwa kuti panogona kuita kuratidzira mangwana. Vati izvi zvinotevera mashoko ari kutenderera padande mutande reFacebook ekuti pane vari kuda kuronga kuratidzira muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyati.
Tine social media message yatinayo yatatobata yafamba mangwana nanhasi chitiyo musi wa30 May. Vanhu ngavarege kuenda kumabasa. Anenge afambisa motikari yake asingateereri zvataurwa nevanhu ivavo, motikari iyoyo ichatemwa nematombo. Vezvitoro vanzi ngavavhare, kana vakavhura zvitoro zvichapiswa. Vana vanzi vasaende kuchikoro. Saka pakanzi ipo mangwana kune bloodshed. Saka mapurisa vane constitutional mandate. Saka tarisa section 219 constitution yenyika nikuona kuti munyika maita runyararo, munyika makachengetedzeka, hapana munhu anopisa mudziyo, hapana munhu anotema motikari, hapana munhu anorambidza vana kuenda kuchikoro, hapana munhu anovharisa mashopu. Ndo saka tataura kuti no, kana pane unhu anoda kuita izvozvo mutemo haubvumiri. Mapurisa vane basa rokuchengetedza nyika, kuona kuti munyika mune runyararo.
Asi mapurisa anorambidza vanhu kuratidzira here, kana kuti vanhu kana vachida kuratidzira vanofanira kuita zviri pamutemo vachikumbira mvumo, zvinofamba sei?
Nkoma, mutemo uri pachena, constitution yenyika iri pachena kuti kana munhu achida kuratidzira anoita murunyararo. Iwewe kana uchida kuratidzira hazvirevi kuti uchitiwewe munhu anoda kufambisa motikari yake usaifambisa, ukaifambisa ndoitema kana kuipisa. Munhu ane bhizinesi rake achida kuvhura chitoro chake womutiwewe, usavhure ukangovhura ndinopisa. Mubereki ane mwana wake anoda kuenda kuchikoro, womuti wewe ukaendesa mwana kuchikoro, mwana iye tinomurwisa, tinopaza chikoro. Handifunge kuti pangave nemutemo ungape munhu simba rakadaro.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Mutunga Vatungamiri wenyika yeTanzania vaJohn Magufuli vanoti vashanyira Zimbabwe nechinangwa chekusimbaradza ukama wenyika yavo neZimbabwe. Mutorerwe nau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwerwendo rwavo nhasi kuState House muHarare, vaMagufuli vati ukama weZimbabwe neTanzania ucharamba uchisimba.
I think that the cooperation and bilateral relationship between the two countries will continue. I have just come here to cement it.
Ndauya kuzosimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Ndiri kubatanidza ukama hwenyika mbiri idzi. Ndinokuvimbisai kuti ukama hwenyika idzi huchasimbiswa zvakanyanya. Tawirirana munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirana nezvimwe pane kubudirira muZimbabwe kwatiri kuona.
VaMagufuli vataurawo pamusoro pezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zvinofanirwa kubviswa nekukurumidza. Pavabvunzwa kuti kurudziro yavo yekuti zvirango zvibviswe inotambirwa here, vaMagufuli vati havana basa nazvo kuti zvanzwikwa here kana kuti kwete, asi vati zvirango zvinoita kuti vanhuwo zvavo vashupike. VaMagufuli vati pane dzimwe nzira dzinofanirwa kuitwa dzakaita sekutitaurirana pane kushungurudza vanhu nezvirango.
To be heard or not to be heard, as I said. So it's up to them. But I tried my level best because
kuti zvinonzipa here kana kuti kwete, chero ndazvitaura. Ndaedza nepandinokwanisa kuzvitaura nekuti Zimbabwe inofanirwa kufambira mberi munyaya dzezveupfumi. Ndinofunga kuti pane dzimwe nzira dzinofanirwa kuitwa zvakaita sekutaurirana pane kuti vanhu vashupike.
And solving the problems together.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiwo kunyange paine zvirango vacharwisa kuti nyika ibudirire vachishandisa zviwanikwa zviri munyika munyaya dzezveupfumi.
We have said with sanctions or without sanctions, we must focus on developing our economy.
Zvisinei kuti tine masanctions here kana kuti kwete, tinofanira kuvandudza upfumi hwenyika. Tinofanirwa kushandisa zvionekwa zvedu kuti tibudirire kunyange tiri kuzviita pashoma nepashoma nekuda kwemasanctions.
Asi nyanzvi yezvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira vamasimba kuchera vati kushanya kwaMagufuli hakuna chakunoyamura nyika munyaya dzezveupfumi sezvo Tanzania isina zvainazvo. Vakuchera vati kushanya kwaMagufuli kunongosimbaradza ukama pakati pemapato eZANU-PF nechama chamapinduzi. Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vati nyaya iri kutaurwa nevatungamiri venyika ava yekuda kusimbaradza upfumi hapana kwainosvika sezvo nyaya iri kunetsa iri yematongerwo enyika.
Mamiriro akaita nyika yadi yeZimbabwe mugore ra2019 angaridza kuti ruzhinji rweZimbabwe vakutarisa zvakanyanya nyaya dzematongerwo enyika yatingati politics, yekuti ndiani ari kutonga. Sekuziva kwamuri kuti pane makwekwe aripo yekuti vaMnangagwa sapurezidend veopposition kunyanya vari kutungamiri vana vachamisi ari kungoti aiwa tozvidera vajecha, aiwa musirimi akahwira tichitakahwira. Narrative iyoyo sekuona kwangu yatambirwawo nevanhu vakawanda nokuti vanhu vari kurwadziwa nemararamiro avari kuita. Ndofunga kutaura vati ndicha pari zvino munozwa mitengo yefuel rimbozi yasvika pakati yadai kunyange vachiramba asi yakwira zvakanyanya. Michovha yekuti vanhu vaende kumabasa kana kufamba yanemutengo wakakura zvakanyanya. Uye mararamiro ari kuita vanhu, vanhu vari kutambura, hakuna mabasa ariko ekuti vanhu vanenge vachinyatsoti ndawana mari yakati kupera kwemwedzi, uye vanoda kuita mabhizinesi avo vakazvimirira vega. Zvinhu hazvinge zvafamba zvakanaka. Saka munyaya idzi vanhu havasi kutarisa izvozvo, vari kungoti zviri kukonzereswa nekuti tine utungamiriri husina kunyatsohwinya zvakanaka. Tine utungamiriri huri kuuraruri nevamwe vari kutsutsumwa kwavati.
Asi nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzi vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vatiwo vanhu havafanirwe kungoshora zvese zvinenge zvaitwa nehurumende nekuti vachashora mbodza neinozvimbira. Vachirumhanzi vati Zimbabwe neTanzania dzagara dzichidyidzana zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika kubva munguva yehondo yerusununguko, nekudaro zvakakosha kuti vasimbaradze ukama hwavo munyaya dzezveupfumi. VaMagufuli vakapinda munyika nezuro uye kushanya kwavo kwapera nhasi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukumbira mhosva mauto emumiema yekuraya vanhu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwedunhu reRakhine. Amnesty International inoti mauto aya akarwisa vanhu verudzi rwechiRohingya Muslims makore asingapfuuri maviri apfuura. Gweta remuAmerica rakaferefeta kupindira kweRussia musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016 vaRobert Mueller vaburitsa gwaro pamusoro pebasa ravakaita mwedzi makumi maviri nemiviri vachiferefeta kupindira kweRussia. Izvi zvinotevera kuburitswa kwenyaya nebepanhau reThe Guardian richiti munyori wemabhuku Michael Wolff akati vamula vakambenge varuka nyaya nhatu dzekurovererera mhosva muutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump asi vakazodzibvisa mugwaro ravo ravakatura kuhurumende. Vamula havana kubata nyaya yeGuardian asi vati gwaro ravo rinoburitsa pachena kuti havana kuti vaTrump havana mhosva yavakapara. Vati dai zviri izvo zvavakaona vangadai vakabuda pachena kuti vaTrump havana mhosva yavakapara. Vamwe vevanotenga zvinhu kuSouth Africa vachipinda nazvo munyika vanonzi vari kuchema chema zvikuru zvitevera kutorwa kwezvimwe zvinhu zvavo pamuganhu weBait Bridge nevashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA. Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vaDennis Juru vanoti kubva nemugovera ZIMRA yakadira vashandi vanenge vakapfeka nhumbi dzavo kuti vaongorore mapinzirwo ezvinhu pamuganhu apa uye kuona kana vanhu vari kubhadhara mutero wekupinza zvinhu zvacho. Vajuru vanoti nemugovera wakare mabhazi anosvika matanhatu aiva akazara nevanhu akabatwa mushure mekunge aedza kupinda munyika vanhu ava vasina kubhadhara mitero yezvinhu zvavakanga vatenga. Izvi zvatsinirwa nemumwe mukuru weboard reZimra asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau. Mukuru uyu ati board ravo riri kuedza kuvhara maburi eori anga adzika midzi pamiganhu yenyika. Asi vaJuru vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanhu ava vari kumanikidzwa kutsvaga raramo vachizoguma vatora matano akadai nekuda kwenhamo yavatarisana nayo munyika.
Pane zviri kuitika pamuganhu weSouth Africa neZimbabwe tinoona kuti pane vakomana vadzika midzi, vakomana vatumirwa kuti vange vachimisa huori wanga uchitika pamakore ese apura zvekuti vanhu nekuoma kwanga kwakaita kwakangoita zvinhu vanhu vanga vachingozowanika vachikumbirawo kuti vadarike nezvinhu chero hazvo vachinge vasina kuzenge vabvisa muripo wakakwana wejuti saka pane vakomana varipo vari kumhanya mhanya chaizvo vasingazivikanwa kunzi vakomana vanga vechiuto here vanga vechipurisa here kana vanga vei sezvo vasina chavakapfeka tinoona kuti musi wemugovera wapfuura iwona uyu pakabatwa mabhazi anosvika iwo 6 akawanikwa achidzoserwa kumashure zvinhu zvichitorwa ndofunga vari pamadane mutande vari kuona amuna mbuya vachichema vakomana nevasikana vachichema nanasekuru vachichema nekuda kwekutorerwa zvinhu kwavari kuita saka muchidimbu pane varipo vari anti-corruption vari kuzama kudzivirira kuti pasawanike kana chinhu chinodarika nepo chinhu chinodarika chisina kubhadhara juti saka toti muchidimbu ndo mamirira azvakaita mukoma jonga pamuganhu wezimbabwe nesouth africa pabetbridge
vanhu ava vajuru vanenge vapinda musouth africa zviri pamutemo here
vanhu vagara vanotenga nekutengesa vanhu vaomerwa neupenyu vanhu vaomerwa nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutambura zvekuti kana vachinge vatengesa vakabhadhara mutero havana cheuviri chavanowana saka ivavo ndivo vanhu vatiri kutaura nezvavo
vari kupiwa mukana here wekuzobhadhara mari yejuti kana kuti mutero pazvinhu izvi kana kuti zviri kubva zvangotorwa nezimura pasina kutaurirana
inenge isiri nyaya yekubvumidzwa kuti ubhadhare mutero wezvinhu zvako asi kuti mutero wachona unenge waturikidzaniswa wekuti takubata imbwa yakayabatirwa pachiro zviri kunzi aa iwewo zvawanga wazoita zvakadai zvino taakukupa mutongo wekuti unge uchibhadhara mutero wako uye mutero wako unenge wazoturikidzaniswa neimwe mari pamusoro saka zvine zvaakuzoreva izvo kuti zvinopedzisira zvaakudhura kudarika mutengo waunotenga nawo saka vanongogumisira vazvisiya
imiwo sesangano mune matanho amuri kutorawo here ekubatsira vari kupinda mudambudziko iri
ungano reinternational cross border traders association tinoshushikana zvikurusa nezviri kuitwa nehurumende uye tatotanga kutumira nhume dzedu kuti dzinge dzichisangana nehurumende yezimbabwe kuti vanzwisise kuti vangarerutse sei kuti kumba kune dambudziko riripo zvino isusu kana taakupindira kamukoma jonga tinotanga tambotaura navo kuti vanzwisise asi vakatanza kunzwisisa ndopatinozotara matanho makuru anozopedzisira aita kuti hurumende ipedzisire yayaita losi nekuti tikazoda kutanga kunoratidzira tiri pamuganhu ipapo zvinozoita dambudziko rekuti vanozoita losi yakanyanyisisa saka ngavagadzirise matambudziko ari kukonzeresa kuti vana vezimbabwe vange vachida kuti zvinhu zvavo zvinge zvakachipa
avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media chirongwa chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. PaFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tanga tiri kutarisa kukwira kwaita mitengo yechingwa. Panguva iyo mitengo yepeturu nedizili iri kukonzera gakava pakati pevemagaraji epeturu neboka reZimbabwe Energy Regulatory Authority.
Zvinonzi simba rasvina zviyana. Tisu tinonzi kukariba chingwa nemafuta chingwa chiri pa$5 then mafuta ndio ari pa$7.50. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka magaraji ari kutengesa iwani chete kunonzi kuNEU mamwe ese aya ari kutaa kuti haana mafuta mamwe acho ari kuti ari kudo yezidola manje hakuna kwarinowanira
titsananguroo panyaya yemapraizi muri kuzviona sei
ari kutikanganisa nekuti kana kuno kwacho nekuti tishande isusu vacho vanhu vanhu vanongeda kuzoshandira vanhu vari kuzimbabwe etizvidzie zvakauma kuzimbabwe usinozikanisenshomero nekuti izvezvi ndazi munoziva kuzimbabwe kazhinji vanonzi vakachigara ari maextended families vanonzi vaita schoolfees vana vamwe vanonoka vakasiyiwa vakashiwa zvinezvo zvine zvakatarisana nevanhu vanenge vari kukunze mbesi anonge achifanira kuti
President wedu vakanga vatore matano ati because ezinezi tikatarisa munhu wese ari munyika ari kungochema nenyaya yemaprizes FPO nechingwa saka tinokumbira kuti dai president wedu achitinzwa zvaikwanisa kuchinjawo maitiro ekuti zvinhu zvedu zvinge zvichifambawo negwara because ezinezi so hatichakwanisa kana kunge tichifamba netransport kuti tinge tienda kwese kwatinoda kana chingwa kuti tinge tichidya chakutodhura kutoti tinge tichidya chingwa saka tinotokumbira kuti dai vanga vachizinzwa ka vange vachinjawo mafungiro nekugadzirisawo zvinhu munyika
inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichiti musakanganwa kwekunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona mangwana.
Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa zvakaitika kumusangano kana kuti gungano reZim Expo uyo wakapera nemusi wesvondo kuChicago muno muAmerica. Paine urongwa hwekutengeserana uye kuti vana veZimbabwe vari muAmerica nenyika dzakaita seCanada neMexico vange vachiungana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare number dzedu 001-202-465-0318. Nako kambonzwisa chete siyana naye kubva kuna mushakabo Oliver Tukumtukudzi nechikwata cheShabalala Rhythm. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanoti vashanyira Zimbabwe nechinangwa chekusimbaradza ukama wenyika yavo neZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kusungwa kuri kuitwa nhengo dzemasangano akazvimirira oga. Vakawanda vochema-chema zvikuru zvichitevera kutorwa kwezvinhu zvavo pamuganhu wenyika nevashandi veZimbabwe Revenue Authority kuBeitbridge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama-organizations ayavunyelwa ukuthi abeahlangane beplana ukupromota i-development in partnership le-government. So na abantu bengahlangana and then bephinde njalo bebotshwe usukuluzwa kunalokho and akukho emthethweni and siyabe sifuna ukuthi uhulumende at least apromote loku-protect-a amalungelo abantu.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe labenhlanganiso ezizimeleyo basola uhulumende ngokubopha mahlayana abenhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo.
Size lapha njengamabandla ukuthi siduduzane, sicelebrate impilo enkulu kakhulu. Ubaba uDabengwa was bigger than life. Akuyenzi ukuthi umuntu athi engakhuluma laye njengomuntu owendawo eyodwa uselebretwa impilo yakhe all over the world.
Abamabandla ezokholo achiyeneyo babuthene kobulawayo lamhlanje emzini kamuyi uDokotela Dumiso Dabengwa bezokwenza umthandazo wokududuza izihlobo zakhe labangane. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi kusobala ukuthi inhlelo eziqhutshwa ngumongameli Mnangagwa ziyawuthuthukisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isikodlo someli weMelika eZimbabwe labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu namuhla basole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokubopha mahlayana abenhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abagoqela abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo bevela phandle kwelizwe. Lababili ababotshwe ngomvulo abathi unkosikazi Sithabile Dewa lonkosikazi Rita Nyampinga. Ababili laba bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa njalo baqhubeka bevalelwe. Abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo labo vetheswa icala elifanayo. Umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe yena olilunga leMDC laye ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokhetho olwedluleyo. Okhululwe ngemva kokuhlawuliswa ikhulu lemali yesibambiso. Ukubotshwa kwabantu laba kuchotozwe kakhulu ngabenhlanganiso esizimeleyo ezisebenza ziphansi komanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum emhlanganweni abawenzele eHarare namuhla. Umanyano lo uthi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza abantu abalwela amalungelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International. Isigodlo someli weMelika laso sethule umbiko enkundleni ye-Twitter sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane lokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe kanye leminye imithetho yelizwe epha abantu inkululeko.
Siyaxoxele siphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Thobekile Mutimba.
I-constitution yethu vele iyachasisa vele ku-section 44 ukuthi ngumlando kahulumende ukwenza ukuthi amalungelo abantu they are protected, promoted and respected and defended. So uhulumende akumelanga ahlukuluze abantu and abantu belelungelo lokuhlangana, i-freedom of association, i-freedom of assembly, abantu bayavunyelwa civil even ama-organizations ayavunyelwa ukuthi abahlangane beplana ukupromota i-development in partnership le government. So na abantu bengahlangana and then bephinde njalo bebotshwe uhlukuluzwa kunalokho and akukho emthethweni and siyabe sifuna ukuthi uhulumende at least promote lokuphrotekta amalungelo abantu.
Uhulumende uthi ababotshiweyo laba bebezama ukugenqula umongameli Mnangagwa embusweni, lingabafakazela likulandule lokho lithayisiko?
Hayi, thina siyabe sisebenza lamathila amagqwetha ama-members ethu, you know, bayabe mele abantu ukuthi at least ama-charges ankona they will be, you know, abantu they will be set free at court and things like that. But esikuchoyo thina yikuthi thina sithi thina when ama-NGOs behlangana, you know, be-attend ama-meetings, khonokhuyana kuyavunyelwa uku-associate loku-assembla. It's part of the work in terms of promoting development. In terms of ama-charges estate, well, that will be left to the court to decide ukuthi kuyabe uhamba njani.
Bakhona abathi ngokubotshwa kwabantu lokhu ungani akusela mahluko phakathi kukahulumende kaMgabe lokaMnangagwa, lingathini ngalokho?
Hayi, thina lapha asiko ukuthi siyenze i-comparison yenaleyo. Esikuthoyo thina kuphela yiko kunalokho okokuthi thina esikufunayo ukuthi uhulumende at least approach amalungelo abantu. Abantu nxa beyenza ama-gathering kumbe beyenza kunalokho kokuhlangana njengama-NGO, lama-organizations, lama-human rights defender, umsebenzi wonalowo it's not criminal activity ukuhlangana. Uyabona, kuyavunyelwa even when we look at amalokuzeni ama-international treaties ayavumela ukuthi abantu ama-organizations organizations ahlangane, you know, abele ma-meetings to promote loku-supporta even i-work ye-government.
UNkosazana Thobekile Mutimba ngomanyano okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu oweZimbabwe Human Rights NGO Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhulumisana lesiphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo amapholisa sexwayise uZulu ukuthi engaze aphatheka kudlakela athi lukhuthazwa ngabantu abangakaziwa enkundleni zokuxhumana. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kulembiko egcwele enkundleni lezi ejojozela abantu ukuthi baphatheke kudlakela kusasa ngendlela ezichiyeneyo ezifana lokuchisa izimota kanye lezitolo. Kodwa uNyathi uthi amapholisa akasoze akuvumele lokhu.
Thina sithanda kwazisa uZulu ukuthi kule meseji esiyibone namhla ekuseni ku-social media, imeseji leyi ixwayisa abantu ukuthi kusasa akumelanga bahambe emsebenzini, abantwana besikolo akumelanga bahambe isikolo, izimota akumelanga zihambe emgwaqweni, zingahamba bazazitshisa, bazazitshaya, izitolo zingavula bazazitshisa njalo. Njalo abantwana besikolo bangaya esikolo bazabatshaya kumbe bazatshisa izikolo. So in terms of constitution, section 219, amapholisa alo msebenzi ukuthi kube lokuthula in terms of maintaining law and order elizweni. So sithanda kwazisa uZulu ukuthi akula umuntu olelungelo olokutshaya omunye, olelungelo olokutshisa izinto, olelungelo olokudestroy izimota. So yikho phela thina amapholisa sithina sikhona ukuthi sikhangele ukuthi kulokuthula.
Kahle kahle uvela ngapi lombiko othi abantu abamelanga baphume phandle bengaphuma kuzaba lodlakela?
Umbiko lo siwuthole ku-social media. So thina njengamapholisa sithanda kwasa uZulu ukuthi akula umuntu olelungelo, akula, ngiyaphinda njalo, umuntu olelungelo olokutshaya abanye kumbe olokutshisa imota yekazibani nxa umuntu ezihambela emgqaqweni.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa sixoxela eHarare. Umongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi kusobala ukuthi inhlelo eziqhutshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ziyawuthuthukisa umnotho weZimbabwe, njalo uthi kumele amazwe aphetsheya ethule izijeziso zenotho azedesa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi inguquko le iqhubeke. Umongameli Magufuli ofike izolo eZimbabwe, njalo ogqiba uhambo lwakhe namuhla, uthi inguquko le kayisoze ibonakale ngokucacileyo okwamanje njengenjayelo nxa kulohulumende omutsha, kodwa uthi izabonakala ngokuya kwesikhathi. Wengeze wathi ele Tanzania lizasebenzelana lele Zimbabwe kwezenotho ezibalisa ukuthengiselana lokunye. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ukuthi kambe liqiniso na ukuthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka.
Ezimbabwe manje inotho nje ibonakala ingani iyachwitheka, abantu sebunzimene obunye abangakazi babubone, njalo kungamanga ukuthi kulokhu Mnangagwa wathatha kungani kule kuphucuko ethile. Esikubonayo ukuthi imisebenzi yenzela ingekho, iyalahleka imilutshwane bekhona, intengo yezinto iyakhuphuka, abantu abasakhoni ukuthenga, abantu abasakhoni ukudla, i-transport i-fuel iyakhuphuka, abantu abasakhoni khona nokuthi bahambe. So yini nje umuntu angayisho angene lapha, angene eZimbabwe bese esithi nje kuyaphucuka? Yikho nje imphucuko esiyibonayo thina esifika lapha kule lizwe laseZimbabwe.
Kodwa uthi yena akwandanga ukuthi kuhle kucace khonapho ukuthi sokule ntuthuko. Kungabe kuliqiniso lokho ukuthi umnotho ungabe ukhula ensitha abantu bengakubona?
So asomasalamuthi phela ngithi kuyaziwa ukuthi nxa kuvele kule ntuthuko kuyabonakala kule nombolo ezibonisa ukuthi sokutshintshile. Inombolo lezo ziyameza every quarter kukhangele ukuthi khona yini esiphucukile. OkweZimbabwe kuyehluka ngoba siyazi khona Mnangagwa sokudlule umnyaka, fote inyanga ezifika 18, kodwa kula nje nento esiyibonayo ephucuka.
Engasebenzelana omabili lamazwe kungaba le ntuthuko yini kwezomnotho?
Sekwenze ukuthi amazwe e-Afrika amaningi vele bayathenga, bathenga ngaphandle kwe-Afrika. I-Tanzania inotho iqine ku-agriculture, so ayikho nje into entsha esengasebenzela i-Tanzania ngoba asenzi into elutsha. Nayo be-Tanzania nabo abanazo izinto ezintsha abangazithengisela zona ngoba zonke izinto abanazo i-primary agriculture. So i-Afrika nje ivele kule nkinga leyo ukuthi kona badlala kuyona i-agriculture.
Ngabe usitsho ukuthi ukwethekelela kwakhe akusoze kuncede lutho leZimbabwe?
Yibungani nje lapho abantu abahlangana bephuzitile bencedisana ukuthi khona manje abantu laba singabaningi ezekanjani sikuqhubeke sikuqhuluza inotho. Yinto nje siyazela e-Afrika. I-Tanzania ungahamba khonale umagubu lo wasingena abantu babesithi hayi sokungcono ukungena umuntu ongani uyazwisisa abantu asisabafunda kumbona lo Magufuli. Naye lo Mnangagwa wasingena abantu bagijima bagcwala esitradeni bathi hayi sokulomunye omutsha osaya elizweni manje abafuna ukumbona uMnangagwa lo.
Umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abamabandla okholo lwesiKristu etshiyeneyo koBulawayo lamhlanje babuthene emzini kaMuyi umnumzana Dumiso Tabengwa bezokwenza umthandazo wokududuza izihlobo labangane bakhe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
amabandla ezokholo abecula ethandaza ehlanganela lemuli yakodabengwa emzini kamuyi kanye lokubonga uSomandla ngesikhathi umuyi esemhlabeni lapho asebenza gadalala ukulwela inkululeko yelizwe. Inkokheli zamabandla la zincome kakhulu umsebenzi owenziwa ngumuyi isithi akulahlekelwanga imuli kuphela kodwa ilizwe lonke. Okufakazwe ngeyinye yale nkokheli umnumzana Basta Magwizi kuyalandela.
Namhlanje sihlangene lapha emzini wakobaba uDabengwa osichileyo ekupheleni kweviki yona le edlulileyo. Uhlangana abafundisi abathe bazonikeza umthandazo omkhulu ngokulahlekelwa ngubaba iqhawe lesizwe uSupremo General Dumiso Dabengwa.
UReverend Kenneth Mthatha unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kungaba yikuphambanisa ukuthi umuntu athi uDabengwa wayengowesigaba esithile.
Size lapha njengamabandla ukuthi sidudusane, sicelebrate impilo enkulu kakhulu. Ubaba uDabengwa was bigger than life. Akuyenzi ukuthi umuntu athi engakhuluma laye njengomuntu owendawo eyodwa ucelebrethwa impilo yakhe all over the world. Sithi uwuphi umsebenzi waye ufuna kakhulu esimele siqhubeke phambili lawo. Waye nesifiso sokuthi abantu babambane futhi ukuthi ilizwe likhululeke okugcweleyo.
Umfundisi uAndreas Banda owebandla leBrethren in Christ Church ufakaze ngokuzinikela kukababa uDabengwa ukusebenzela umphakathi.
Esikutshole sikuphakamisayo sithi sikhala kanye labo njalo futhi ababekwazi ukuthi sonke lapha ubaba afike khona kudlule emhlabeni sonke sizafika. Ngitsho futhi la kumuli la ku community yakubulawayo laselizweni lonke nje ukuthi lapha ubaba uDabengwa afike khona sonke ezilonga uJesu engakafiki sonke sizafika khona. Okumgqoka lokuqhakathikelayo sizilungiselele ubudlelwane bethu loNkulunkulu ukuthi nxa sidlule emhlabeni sibe lethuba lokubakhanya ezulwini.
Umfundisi uSinjoki owebandla lePraise and Worship Center ufakaza ngezifiso zikamuyi njengoba babevame ukuxoxa njengabomakhelwane.
Sihlangana kakhulu ekuseni nxa esithatha ama-walks akhe, bengumuntu othanda ukuthi kuseni ngama-6 athatha ama-walks nonkosikazi wakhe bese sihlangana emgwaqweni. Kodwa phezu kwalokho last year sokushiya kuma-elections ngengaba lomhlangano la singu-2-1-on-1 sakhuluma nje ngezifiso zakhe zokufisa ukubona iZimbabwe ibambene lokufisa kwakhe ukuthi iZimbabwe iphumelele kanjani. Sathandaza sonke, ubeyindoda ehlonipha kakhulu, ihlonipha lamabandla achiyeneyo lokukholwa kwabantu abachiyeneyo. So hayi, ube umuntu sibili ekumazela eduze kakhulu baba uDabengwa.
Umnumzana Charles Nyathi, umqondisi wohlelo lomngcwabo, uthi ngolosihlanu abantu bazabuthana eWhite City bevalelisa iqhawe.
Amalungiselelo omngcwabo kawatshintshanga lokho enjalo. Ngolosihlanu kule memorial service eWhite City kuqala ngo-9 kuyephela ngabo-4-5 ngemva kwemini. Amabhasi azathatha abantu e-City Hall lalapho ababevele bebethathwa khona sisiye e-airport, abahambise straight bahle baqonde khona ngale White City. Kodwa ngomgqibelo ekuseni ngo-8 izimoto amele zibe zisendleleni sezifikile entaba zentuna ngoba umngcwabo uzaqala ngo-9.
Inkokheli yamabandla ezokholo zihlangele lamhla zihlose ukuzokuma lemuli ziyiduduza ngalokhu okubehleleyo. Bakhuthaze imuli ukuba izifiso zikababa uDabengwa kumele zifezwe, ikakhulu ukubona abantu bebambene njalo belokukhululeka okugcweleyo. UZulu unxusiwe ukuba aze ngolwesihlanu eWhite City ukuzovalelisa iqhawe lesizwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane ezigoqela abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra lenkokheli yenhlanganiso ezitshiyeneyo bathi bamukele ngokudana okukhulu ukubhubha kukaDabengwa. Bamchaze njengomkhokheli obelobuqotho obemela izifiso zabantu njalo engelabandlululo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Iningi labe Zimbabwe eselihlala eBritane liveze ukudana okukhulu ngemva kaDr. Dumiso Dabengwa obhubhe ngolwesine lwevike edlulileyo kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India. Unkosazana Lucia Dube owesizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi ngomunye wabaveze lokhu kudana.
Ngikhala ngimele inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Focus Group lapha kwele Ngilandi. Ubaba uDabengwa ube ngumuntu wabantu njalo ezehlisa phambi komuntu wonke. Abanye bethu sifunde okuningi kuye. Sikhalalani mahlabezulu. Sisithi hamba kuhle qhawe lamaqhawe.
Baningi abasebenza lomunye ngesikhathi sempi, omunye wabo ngumnumzana Christopher Maphosa.
Mina Christopher Maphosa, viyole zipha ngesikhathi sempi yenkululeko. Sidabukile sibuhlungu kakhulu. Ngokuhanjelwa inkokheli ikhomanda yethu. Ngibone mina ngineminyaka yokuzalwa engu-17 ngiqala ukumbona lapho eza izointroduce kithi ngubaba uPresident uLetty Joshua Nkomo. Kwakunguye lo lookout Masuku. Kodwa yena esenior engaphezu kwaMasuku. Liyazi ukuthi uMasuku wayeyi-army commander kodwa yena wayeyi-senior kulokho. Kungakho bembiza bethi zipra military supremo. Hayi silahlekele. Commander wethu silahlekele inkokheli yethu sithi lala ngokuthula wena okadabeni.
Kukanti abanye abanje ngonkosazana Thandiwe Mavundla abahamba empini bebancane laye uveze ukudana ngolahlekelwa umkhokheli wakhe.
Thandiwe Mavundla ibizo lami empini ngangingusithabile Bhebhe. Silosizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngumkhokheli wethu oweZipra leZaphu. Mina ngangihlala eVC Victory Certain Camp. Abaningi bayangazi. Sidabukile kakhulu ukuthi silahlekelwe inkokheli yethu owasikhulisayo khona legangeni ngesikhathi sempi.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labo bavese ukudana kwabo ngemva kaDD.
Innocent Ndibali, uCommander in Chief weZimbabwe Economic Freedom Fighters. Long live DD, long live. Ngithi baba Dabengwa. Lala ngoxolo qhawe lamaqhawe wena kade uliqhawe lomuntu wonke jikelele eZimbabwe wena kade ungazi inketha abachabi wena kade ungumuntu wabantu ilegacy yakho njengabancane thina we soldier ahead.
Lezingane zalabo abalwa impi yenkululeko lazo zithumele amazwi enduduzo emulini kamuyi.
Igama ngiqobo Mayisa ngizalwa ngumayisa igama lakhe lalungu Albert Ndlovu empini. Silahlekelwe bakithi siyakhala sila. Siyakhala silahlekelwe ngubaba wethu uDumiso uDabengwa. Inhliziyo zethu zidabukile. Obaba bethu bahamba sibabhekile abayibona basilethela inkululeko.
Umnumzana Leo Ndlovu olilunga lebandla leZaphu umema uzulu wonke waseZimbabwe osehlala eNgilandi ukuthi aze embuthanweni wokubonga usomandla ngempilo kamuyi ngomgqibelo ngesikhathi sinye ebekwa uDD ekhaya lapho wadabuka khona emanxeleni.
Lina lonke maZimbabweans, maAfricans, ake libuye line libaziwa budebe ngelizwa ubuhlungu ngobaba uDabengwa. Ukuthi size khalanda wonye. Asikhethi muntu Dabengwa ekhaya ngeSaturday mhla ka-1. Lati ngapha sizabe sihlangene. Njengabantu abayi-UK singasanyifinyelelanga ukuthi siyefika ekhaya. Siyabe siseLuton ku-NU3, 2JR ku-Ignelt Way, ku-St. Augustine Church.
Umuyi uDabengwa loba nje ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe akasoze abekwe emathuneni awe National Heroes eka eHarare kodwa ubekwa emanxeleni entabazinduna mhlaka 1 Hlangula. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Live Talk namhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela ukwenzakale embukisweni wabosomabhizimusi oweZim Expo oqhutshelwe khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
wabekhokhela iqula elicubungule ukungenela kwele Russia kukhetho lemelika umnumzana Robert Mueller wethule umbiko othi kwakungekho emandleni akhe nxa kulandelwa iziqondiso zogatsha lwezemithetho ukuthi athi umongameli Donald Trump ulecala kumbe athi kumpumela yophenyo lwakhe oluthethe iminyaka phose emibili. Abasakhulayo abemazweni angezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-SADC sebekhuthaze uhulumende bamazwe abo ukuthi balondoloze amalungelo oluntu njalo banikeze intsha amathuba okuhlela elakusasa labo ngokukhulumisana labo lapho kuqoqwa inhlelo lemithetho yentuthuko. Kubika uGibson Bebe.
Linkuthazo iphume emhlanganeni wabatsha bemazweni angamalunga enhlanganiso yekumanyana we-SADC oqale izolo uphela namhlanje eHarare. Ekhuluma kulomhlangano umeli weZimbabwe enhlanganisweni yabafundi eSouthern African Student Union SASU umnumzana Thamsanqa Ndlovu uthe ukumanyana kwentsha yaluhlobo kuzanceda ekuthini ilizwi labo lizwakale ngohulumende. Act 1 Ndlovu okugcizelelwe ngosakhulayo wakwele South Africa ongumkhokheli wenhlanganiso ehlangula community organization le Act by 5 hashtag Uniting Youth unkosazana nangomso Kwinana.
Silulutsha lwase-Afrika siqoqoshene apha eZimbabwe namhlanje nayizolo 28 and 29 May 2019 sizodibanisa intloko malunga nokwakha iSADC Youth Solidarity Network. Silapha silulutsha from South Africa, Zambia, Botswana, Eswatini, and of course Zimbabwe as the hosting nation. Sixhaswe lulutsha lwase-Uganda.
Umhlangano lo wenziwe ngenhloso yokucebisana ngamanyathelo intsha engawathatha ekuzithuthukiseni njengenkokheli yakusasa kusukela emakolishini kuze kuyefika lapho ezizangena khona kubukhokheli. Lokhu kuze ngemva kokuba intsha inanzelele ukuthi akula nhlelo zokufundisa inkokheli emakolishini lakwezinye indawo lapho intsha ekhokhela khona ephathelane lobukhokheli obuqotho. Unkosazana Sikhangele Moyo oweYoung Women Alliance uthi intsha yesifazane yona ikhanya isalele emuva kakhulu kungakho eyikhuthaza ukuthi layo kayiphakame izimele.
Angeke ngithi amathuba siwaphiwe ngoba ama-spaces lokhu evaliwe especially for omama. We are still faced with i-problem yona leyo yokuthi i-50-50 vele ngani i-IIS asonto etholakalayo lapha especially e-Africa. So lokho sizama ukuphusha sibambisana lamanye abantu abatsha ukuthi kusize sikwanise ukuthi lathi singene kuma-positions obukhokheli. But as it is, vele sisemuva kakhulu especially nxakhangela omama. So kulama-issues amaningi singasakhulumi even ngawobukhokheli. Kunengomama esihlangana lakho but i-problems zigcina sezidouble because of khonoko ukuthi singabomama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zamalungelo oluntu bathi uhulumende kumele atshiyane lo mkhuba wokubopha mahlayana abalwela amalungelo oluntu ngowabele ndima eqakathekileyo abayidlalayo empilweni lokubusweni kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe labenhlanganiso ezizimeleyo sebeswele uhulumende ngokubopha mahlayana abenhlanganiso ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo. Abamabandla ezokholo ehlukeneyo kobulawayo lamhlanje babuthene emzini kamuyi uDumiso Tabengwa bezokwenza umthandazo wokududuza imuli yakhe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.